sekutaura wakatakaita nezuro itsaona dziri kukonzerwa nekuti one motikari dzawanda mugwagwa chepiri mugwagwa waina kumirawo zvakanaka chetatu vatyairiwo pavari kutyaira pavasi kuchaira zvakanaka nokuti mukatarisa nezuro 31 march 2018 kwakafa vanhu vanoita iwo 11 gumi nemumwe chete mumigwagwa zvichireva kuti vanhu vedu vese vafa paeaster yese kubva na 9 o'clock nhasi vave 32 muna 2017 period imwe chete tanga tine 18 nezuro iwo tinoona kuti pamugwagwa wechivhu nyazura road Nissan Caravan yaenda towards chivhu yakaita collision neNissan Atlas rori ichireva kuti mumwe mutyairi akatadza kudriva ipapa kusvika motikari kuenderana kuita yatinoti head-on collision pakafa vanhu vaviri pakazoitika futi tsaona mumugwagwa wemurehwa musami nenguva dza1 o'clock pakafa munhu mumwe chete apo Nissan Caravan yaimhanya yakatadza kunegotiate cave ndobva yabuda mugwagwa ndokubheuka takazoona kuti nezuro iye zvekare pakaita imwe tsaona pa6 km pekumasvingo Bed Bridge Road pedyo neMandiva Primary School kumasvingo apo mutyairi weHyundai Sonata yanga ichienda kumasvingo yakaita toti pachirungu encroach into the lane of oncoming traffic zvakakonzera kuti izvo iite swipe neawhite horse bus yanga ichienda kuopposite direction ndobva zvakakonzera kuti izvo motikari ibheuke pakafa munhu mumwe chete pakakuvara vanhu 7 then tikaona kuti pakazoita imwe tsaona futi muna Circle Road padhuze neOBC Auctions apo Toyota Sprinter yakangobuda mugwagwa ndobva yabheuka pakafa munhu mumwe chete
nezuro takanzwa kuti maitaura kuti kune zvikwata zvakawanda zvamakaisa mumigwagwa zororo rino kuti zvibatsire zvii zvavari kunyanya kuita kuedza kubatsira dambudziko iri
zvikwata zviri kudzidzisa vanhu policing haingorevi kungosunga chete inorevawo kudzidzisa vanhu kuti vazive zvinhu zvakaipa zvinokonzera tsaona zvikwata izvozviwo zvinotarisa madefects emotikari pazoro ino muroona kuti motikari dzine madefects ishoma tikada kutarisa makore ese zvikwata izvozvizvo zvinotarisawo zvekare kuti vanhu havasi kuoverloada motikari here mukatarisa iko zvino izvi tsaona dzinoinvolva mapublic service vehicles dzatoti motikari dzotakura ruzhinji ishoma ishoma patsaona imotikari zhinji dziri kuita matsaona idzodzi maprivate cars ndouyezve tsaona zhinji dziri kuitika vanhu pavanenge vachifamba zvikuru usiku tutasati zvine zvikuru kunaya mvura iri kunaya nyika yese tichitaura kudai marodhi edu ari kutsvedza ari slippery vamwe vatyaira havasi kuzvikoshesa izvozvo saka zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa matsaona asi kudzidzisa vanhu kuita zvinhu zvinofanira kuitwa pamutemo mapurisa anoramba achizviita ndosaka ndaiti nezuro paya vatyairi ngavaitewo pawo they must play their part nemutemo woitawo pawo varidzi vedzimotikari voitawo pawo vanotakurwa voitawo pawo.